Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 29, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane gumi nevatanhatu kana kuti 7,816.
Mazuva anhasi hakuna kudzidza kwaitwa muzvikoro zvakawanda. Zvimwe zvanga zvakagura masuo azvo zuro zvasvika pakuvhara nenyaya yekushaikwa kwevarayiridzi muzvikoro zvaita kuti vana vazhinji vadzokerewo kumba.
Varayiridzi vakawanda vanonzi havana kuenda kumabasa nhasi vachiti havana mari dzekufambisa pamwe nezvikwanisiro.
Mapurisari pano achaona kuti varomende haisi kondusi kuti munge muchiungana. Hasatina zvimwe zvakaunganira kunze kwekuti tiuda kutsvaga peace patimeri peace munyika. Nyaya haisi kuchiyanderera mberi. Ndakukurudzira kuti munhu wese anga ari anokwanisa kudzoka kwaabva. Ticharonga semastructures a24 zvoungana pano pamuzinda wedu toita way forward.
Nhengo dzeMDCT dzinoti dzatadza kuita musangano pamuzinda wadzo weMorgan Richard Tsvangirai House, uyo wakatorwa nezuro nevechidiki vachiti vanoda kuti vatungamiri veMDC Alliance neMDCT vataurirane. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane gumi nevatanhatu kana kuti 7,816 zvichitevera kubatwa kwevanhu vana nezuro wakare vaine chirwere. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevasere kana kuti 228. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvitanhatu nezana rine gumi nevaviri kana kuti 6,112 kuchiti vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1,476. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hunonzi neJohns Hopkins University yekuAmerica hwadarika mamiriyoni makumi matatu nematatu nezviuru mazana matanhatu negumi nezvisere kana kuti 33,618,000 kuchitiwo vanhu vafa hwadarika zviuru miriyoni imwe chete nezviuru zvinomwe kana kuti 1.7 million. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni manomwe ane zviuru mazana matatu nemakumi matanho tine zvishanu kana kuti 7,365,000. Vanhu vafa muAmerica vachidarika mazana maviri ezviuru nezvipfumbamwe kana kuti 209,000. Varayiridzi vakawanda vanonzi havana kuenda kumabasa nhasi vachiti havana mari dzekufambisa pamwe nezvikwanisiro pazuva repiri zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezuro. Varayiridzi vari kuda kuti vapiwe mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye vavaniswe zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi rekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobeti masaraure vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana zvenhengo dzavo hazvina kuenda kumabasa nhasi. Vamasaraure vanoti ongororo yaitwa nesangano ravo inoratidza kuti zvikoro zviri mumatunhu anoti Mashonaland East, Mateveleland North nevateveleland South ndizvo zvanyanya kusangana nedambudziko rekushaya varayiridzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pazuva ranhasi hakuna kudzidza kwaitwa muzvikoro zvakawanda. Zvimwe zvanga zvakavhura masuo azvo zuro zvasvika pakuvhara nenyaya yekushayikwa kwevarayiridzi muzvikoro zvaita kuti vana vazhinji vadzokerewo kumba. Vamwe vana vanga vagarawo vachitokundikana kuuya kuchikoro nenyaya yekushayiwa mafees. Saka kutaura kwatiri kuita izvezvi tatichitaura nezvevanhu vari kuzvikoro zviri kunana Gokwe zvasina kwanisa kudoma nevazita zvekunoti zvakatovhara masuo avo nehedmaster chaiye atotakurawo mabhegi ake akadzokera kumba. Saka muzvikoro medu mese hakuna gadziriro dziri kuitwa dzekunyora mazamanishoni sezvakanga zvatarwa nehurumende. Tinoramba tichikurudzira kuti dai mazoya kunyorwa kwemazamanishoni awedzerwa kuenda kugore rinouya.
Matunhu apa amungataura kuti akanganiswa nechiitiko ichi.
Mateveleland North neMateveleland South uye Mashonaland East Province ndo maprovinsi anyanyoita kubudirira kwejob action yematicha kusina kunyanyoendwa kubasa zvakanyanya nevarayiridzi. Tichitarisa mastatistics emaurban akaita seHarare neBulawayo anga ari naniwo zvavo asi anosuwisa 8% muHarare asi kunana Mateveleland North yanga itori 1% yematicha anga ari naattendance. Zvinove zvinhu zviri kuratidza kuti varayiridzi vakatsamwa vakaramwa. Kana ari mamembers edu yamaugamented rotisa union of Zimbabwe tikatarisa over 96% yemamembers edu haana kuenda kumabasa zvachose.
Zvii zvikonzero zvikuru zvaita kuti mutadze kudzokera kumabasa? Tichiona kuti hurumende iri kutaurirana nevashandi vayo munguva ino nenyaya dzemihoro.
Varayiridzi havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nenyaya yekuti vari kunonga zvose nemuromo. Nhamo yavapisa, havana kana chekubata, havana kana mari yekukwanisa kufambisa kudzokera kwavanoshanda, havana mari yekubhadharira maschool fees vana vavo vanoda kudzokerawo kuzvikoro. Izvo zvaita kuti vashaye kana pekuti vangatangire papi kuti vadzokere vanobatsirana nevana kuti vana vadzidze. Chepiri, pane nyaya yekusaiswa kwezvikwanisiro zvinochengetedza utano hwevarayiridzi nevana muzvikoro. Izvo zvaita kuti vamwe vane madenda avo agara akavanzika vatotya kudzokera kumabasa vachitya kuti vakasvikako vangatapurirwe chirwere checovid-19 vakazoganirwa upenyu hwavo panzira.
Vanga vari mutungamiri weAtuz vaobet Masaraure vari parunhare nestudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanotiwo vanofadzwa nekubatana kwaita varayiridzi rwendo runo zvekuti vataure nezwi rimwe chete rekuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa. VaMajongwe vanoti vanotarisiro yekuti kubva mangwana vatsvage nzira dzekuti varayiridzi vagare pasi nehurumende kugadzirisa dambudziko iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pagraundi tapiyes kuti vanhu vari kurava basa nepamusana pekuti zvichemo zvedu zvakangoita hazvina kuwandisa. Saka vanhu havana kuenda kubasa vakawanda ende tapiyes kuti we need to start saying kuwana vatota saying because
saka nhengo dzenyu dzisina kukwanisa kuenda kumabasa dzingange dzakawanda zvakadii?
Apa handichatotauri nyaya yenhengo dzedu chete, ndautaura nhengo dzevarayiridzi vemaunion yese. Ndofunga kuti first time in the history yezimbabwe hatisati tamboona chirwirangwe chakadai chekuti maunion ese ari kutaura mutauro mumwe chete takabatana takasungana. Ende tiri kuramba tichingotaura kuti hurumende haisi kutibatana zvakanaka. Ende up to now hatisati taita rumwe rumwe, tiri kungotaura chinhu chimwe chete, tine chisungwa chimwe chete, tiri kuteera gwara rimwe chete.
Matunhu api anyanyobatwa nedambudziko irori rekushaya varayiridzi?
Hapana pandikamboti apa nekuti kwese ndivatobvunza anenge achiti variko vacho kuti ngaandiratidzewo kuti vaona vacho ndivana. Nekuti akaenda pachikoro akaona magroundsman, akaona headmaster, akaona HOD otiudza kuti aona varayiridzi anenge achinyepa nepamusana pekuti sikuti varayiridzi vanoticha vadzidze muklasi dzacho havako. Ende chokwadi ndechekuti vanhu vari kutaridza kunyuta kwavo kuti vari incapacitated, havana mari, havagoni kuzvifidha, havagoni kuchengeta dzimba dzavo.
Pane urongwawo here hwekutaudzana nehurumende huri kuitika iye zvino izvi muchitora matanho iwayo?
Ndo zvandiri kutoti kubva mangwana ndichatotanga kutodeedza vamwe vangu kuti ngatichigarei pasi titi aiwa shoko rafamba. Kana vari vanhu vehurumende vanonzwa zviri kuitika pagraundi ngativape mukana, ngatimbogara pasi timbokurukurirana, timbomira zvana NJNC zveapex ngati mbomita hurumende sema union yematicha toapa zvichemo zvedu nekuti tikutaura kuti kuendemc vavarwenda vachinotaura ikoko havasumirira varaidzi tomboenda tega sevaraidzi toendesa zvichemo zvedu sevaraidzi.
Vanga vari munyori weptuz varaymond majongwe vachitaura nestudio 7 vari parunare muharare. Munyori mukuru wezimbabwe national teachers association kana kuti zimta vatepson nganoni sivanda vaudza studio 7 kuti nhengo dzavo dzingangosvika zvikamu makumi masere kubva muzana hadzinawo kuenda kumabasa nekuda kwekushaya zvekufambisa. Asi gurukota rezvedzidzo ambasada Ken Matema vaudza studio 7 kuti danho rehurumende nderekuti zvikoro zvakavhurwa nezuro uye varayiridzi vari kuenda kumabasa uye hurumende yakagadzirira zvakakwana. Nhengo dzeMDCT dzinoti dzatadza kuita musangano wadzo pamuzinda weMorgan Richard Tsvangirai uyo wakatorwa nezuro nevechidiki vachiti vanoda kuti vatungamiri veMDC Alliance neMDCT vataurirane. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevamwe vatsigiri vebato iri vanga vauya pamuzinda uyu vaivesa chigaro weHarare Province mugore ra2014 vaEric Murai vati varambidzwa nemapurisa kuita musangano wavo nhasi paMorgan Richard Tsvangirai House.
Mapurisa ari pano ataura kuti environment haisi conducive kuti munge muchiungana, asi hatina zvimwe zvakaunganira kunze kwekuti tinoda kutsvaga peace mukati medu, peace munyika. Tinyeda haisi kuchiyanderera mberi. Takukurudzira kuti munhu wese angari anokwanisa kudzoka kwaabva. Ticharonga semastructures a2014 toungana pano pamuzinda wedu toita way forward.
Vamurai vatsigirwawo mashoko akataurwa nezuro nevechidiki kuti donzo ravo rave rekuda kubatanidza bato reMDC kuti rive bato rimwe chete.
Toda kutendai nekuuya kwamaita donzo remiting ino vanga riri rekuti toda kuti tiunganidze pati yedu tidzorere pati payanga iri 2014. Kuungana vakaita pano ndekwemastructures a2014. Zvari mastructures a2014 toda kuedza kubatanidza pati yedu tofamba tiri pamwe chete.
Patabvunza mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Lachwayo kuti nhengo dzavo dzaive muzvigaro muna 2014 dzichaenda here kumusangano uri kudanidzirwa kumuzinda weMorgan Tsvangirai House vati zviri kunhengo dzacho kuenda kana kusaenda. VaLachwayo vati seMDC Alliance ivo vakatopedza nyaya dzeutungamiriri webato ravo.
Vari kutaura zvemastructures akasiyiwa aripo naPresident Morgan Tsvangirai pavakazoshayika papa ari kungonzi 2014 structures. Saka izvi zviri pachena kuti zvinei neMDC Alliance as a party, asi kana MDC Alliance mune mamembers ane chekuita nezva 2014 zvamuri kuti vari nezvazvo, ivavo ndo vanokwanisa kupindura kuti vachazvifambisa sei, vachadii. Asi isusu musangano takataura kubva pakatanga nyaya iyi kuti isusu seMDC Alliance panyaya iyi hatipo.
Hatina kukwanisa kutaura neutungamiriri weMDCT kuti tinzwe kana uchaenda kumusangano uri kudeedzerwa uyu, sezvo munyori mukuru mubato vaDouglas Monzora vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mapurisa nhasi aswerawo akaungana paMorgan Tsvangirai House, asi mutauriri wemapurisa vaponyati vati vange vasiri kuziya nezvekurambidzwa kwemusangano wenhengo dzeMDC dzakasarudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Botswana nezuro yakawedzera nguva yekurambidza vanhu kufamba-famba kwemwedzi mitanhatu inotevera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mutemo uyu wasainwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi uchaita kuti mabhodha enyika iyi aendere nemberi akavharwa muchiitiko chasiya zvizvarwa zveZimbabwe zvichichema-chema zvikuru sezvo zvizhinji zvazvo zvichishanda muBotswana asi zviine mhuri kumusha. vachisa chikumbiro chekuwedzerwa kwemutemo uyu mudare reparamende nezuro. Vamasisi vakati kuchengetedzwa kwemafambiro evanhu ndiyo nzira chete ingaderedza kupararira
kwecovid-19.
Mutemo uyu uchabatsira kuti tigone kurambidza vanhu kuti vaungane muzvikwata zvakakurisa nekupinda kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika kupinda munyika. Izvo zvichaita kuti COVID-19 isapararire zvine ukasha.
Kuburikidza nemutemo uyu, nyika iyi iyo yevanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri yapatsanurwa kuitwa matunhu mapfumbamwe, uye uyo anoda kuenda kune rimwe dunhu anofanira kukumbira mvumo. Chiitiko ichi chasiya ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zvichichema-chema zvichiti mutemo uyu uchazvitadzisa kuvhakachira mhuri yamani shamwari. Muzvare Polasi yatarisai avo vanoti basa ravo rekuruka vhudzi ranga risingavape mari yaikwanisa kuti vaite zvose zvavanoda, vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu uchavavhiringa zvakanyanya.
Ini ndinoita zvekuruka, asi kuruka kwachona dzimwe dzenguva unenge uchitongoita zvokuruka uchimhanya mhanya kubeni uri mutaundi makasoma achoni kumaona kwacho kunonetsa. Saka kuzvekutotengesa zvataatiita nezvinenge zvitori nani wezoti kana ndikangoti uye kunoku ndikambeita zvimabhizopi ndikawachawacha ndikakina kina ndikaona zvimari ndo hodha ndienda kuZimbabwe ndonotengesa ndosiyai zvimwe hodha iriko ndidzokandiwana zvimwe zvidaro ndonotatikwanisa kurarama zvakanaka tiendesa vana kuchikoro iye zvee zvinyange vabereki chaivo chaivo kurarama kwacho kwakutonetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrance Town vaMoses Mudzwembiri vanoti kuvharwa kwemabhodha kwaita kuti vapanyangadza mushore.
Mawane pauti Christmas asikwanisa kunoona vana but zviri nani kuti tiri kuvashandira. Chakaipa ndichauti zoni tobva tati hatisi kushanda hatisi kuita se hasi kuwana mari then zvinhu zvinobva zvadhakwa.
VaMudzwembiri vanoti vari kuona dzimba zhinji dzichiparara sezvo ruzhinji rwuri muBotswana rwakasiya muri munyika ruchinotsvaga chekubata munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzemafungiro evanhu vaDanford Mutupira vayambira avo vagere muBotswana asi mhuri dzavo dziri muZimbabwe kuti vashandise matande mutande senzira yekugara vakataura nehama dzavo.
Kune zvinhu zvakatana internet subscription yekuti unogona kuchitaura through Zoom or through Skype uchiona vari kumba. Zvinokwanisa kutonhodza ndangariro kana munhu achishungurudzika especially vaya vakaroora kana kuti vana vane vana vadiki kumusha kana kuti vane vabereki vakwegura. Zvine kakubatsira zvinotonhodza hana kana uri munhu akapisika zvakanyanya pahana.
Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 muBotswana wasvika pazviuru zvitatu nezana rine makumi manomwe nevaviri, kwotiwo vakafa kuburikidza nechirwere ichi vava gumi nevatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makakatanwa matsva musarudzo yemutungamiri weAmerica aita kuti masangano enhau abvise mazisawo pachirwere checovid-19. Nyaya dzava kutsviriridza dzinosanganisira nyaya yemitero yemutungamiri wenyika vaDonald Trump, mashoko emutungamiri wenyika asina kutsigirwa pakubiridzirwa kwesarudzo pachishandiswa kuvhota neposvo, uye gakava pakudoma mutongi wedare reSupreme Court anotsiva mushakabvu amai Ruth Bader Ginsburg. Uganda neTanzania dzakasaina muna Gunyana chibvumirano chekuvaka pombi inotakura mafuta ichibva muUganda ichipinda muTanzania. Urongwa uhu uchashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu nechidimbu chemadhora ekuAmerica, uko Uganda ichiti vanhu vachavhiringwa neurongwa uhu uye vacharipwa. Hurumende iri kutarisirwa svondo rinouya kuti itange kuzeyazve chikumbiro chevashandi vayo chekuti vabhadharwe mari dzavanotambiriswa nemadhora ekuAmerica sezvo dhora remunyika risina kusimba uye vakavanda vayo kutengesa zvinhu nemari yekunze. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kumusangano wavakaita kare weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF, vakatenderana kuti vashandirwi vakasununguka kubhadhara pavanokwanisa.
Nyaya yekubhadharwa kwevashandi nemari yekunze takati chinhu chinosiyirwa kuna employer wega wega kuti adecide kuti zvaanokwanisa ndezvipi. kana employer achiena mari yake mubusiness rake, let's say ari kuexporta achi generate foreign currency ma US dollars, anokwanisa kupeya vashandi vake nema US dollars. And tine vashandirwi kana ma employers akatoti wande ari kubhadhara vashandi vavo ne foreign currency kana kuti part foreign currency nokuti vanenge vainayo. Tozoitawo vamwe vashandirwi vanotengesa locally, vanogona kugenerate foreign currency shomanene. Imwe foreign currency yavanowana yaakuenda kumusika uye unonzi weauction, 20% yemari yavanenge vawana inoenda kumusika weauction. Vane zvimwewo zvavanoshandisa zvakafanana nemakombiyuta, zvakafanana nemaconsumables kana zvimwe zvavanoda kuimporta. Ndiyo mari yavanogona kuimporta vasingaende kumusika weauction kunotsvaga, asi kana mari yavo isingakwani vanoenda kuauction kumusika kunotsvagawo mari iyoyo. Saka ivavo vanogona kunge vasina mari yakakwana yekubhadhara vashandi neforeign currency.
Mashoko aya anotsinirwa negurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo, Paul Mavima.
Nyaya dzekubhadharwa kwevashandi inyaya dzinotaugwa muTNF dziri general. Ndopanozobva marecommendations akaita sekuti minimum wage yedu inofanira kuve yakadii. Asi hapasipo panotaurwa kunzi industry neindustry vanofanira kubhadhara mari yakadii. Izvo zvinoitiwa neanonzi National Employment Councils, ndo vanozonogara pasi voita manegotiations.
Hurumende inotiwo kudzika kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuratidza kuti iri mugwara rekugadzirisa upfumi hwenyika uye kusimba kwedhora remunyika kuburikidza nemusika wekutengesa mari weforex auction, munongedzo wekuti zvinhu zviri kugadzikana. Nekudaro hurumende inoti hapana chikonzero chekuti vanhu vabhadharwe nemari dzekuAmerica. Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association, vaDenford Mutashu.
Mitengo yanga yakaterama kwenguva yakareba chaizvo kubva zvakauya musika weforeign currency auction system. Unova musika wemari yekunze wakaparwa nehurumende mwaka yapfuura. Zvanga zvaita kuti veruzhinji vemabhizimusi vawane pekutenga mari pasiri pamusika mutema, mari iyo inenge yaka ichitengeka.
Asi masangano evashandi akawanda anoti haasi kuona kusimba kwedhora remuZimbabwe, achiti zviri nani kubhadharwa nedhora rekuAmerica. Monyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti hapana asiri kuda mari yekuAmerica nekuti
nehurumende yacho chaizvo iri kutocharja mamwe maservices ayo nemari yekunze. Zvinotozivikana izvozvo kuti hurumende iri kucharja neforex, asi havadi kubhadhara ndezvimwe zvikananda zvatiri kuti tichada mari yetu ibhadharwe in US dollars.
Asi vamoyo vati havo kune vamwe vemakambani vari kuteerera kuridziro yavo. Imwe kambani yakapuwa mvumo yekupa vashandi mari nemadhora ekuAmerica kwegore rino rose iFreda Rebecca Mine inochera goridhe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kutambira nemufaro mashoko anoratidza kuti munyika mune vanhu vakawanda vari kukunda chirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi, Dr. Tinotenda Simemeza, vanoti vari kufara zvikuru nemashoko aya, asi vanokurudzira hurumende kuti ishande nemazvo mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwembatya dzakanangana nekudzivirira COVID-19 nekukasika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Vanhu vakawanda vari kupora, vari kurarama. Vashoma vari kushayikawo nenyaya yechirwere ichi, kunge tine urombo nazvo. Asi mastatistics aya ari kutiratidza kuti zvinhu zvinenge zviri nani munyika, kuti COVID haisi kunanopararira sezvataifungidzira kuti ichaita.
Pakatanga kuchekeshera chirwere ichi, takanzwa nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji vachichema nenyaya yePPE, uyezve vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti vaendere mberi vachishanda nemazvo mukutesta vanhu. Nemaondo renyu mungati pane zvachinje here munyaya dzePPE, uyezve kutestwa kwe vanhu munyika?
Kutestwa kwe vanhu kwakawedzera. Tichizoona nemastatistics edu kuti vanhu vakawanda vaakuitwa maPCR, inova iyo test yatinokurudzira. But also tichitaura nyaya yePPE, nyaya ichatongogara iripo. Haisi kupera iko zvino, nekuti sezvo nyika yaakuvhurika, vanhu vaakufamba, vanhu vakawanda vaakuuya kumuzvipatara. Zvichareva izvo kuti PPE kushandiswa kwechiitwa kunenge kwawedzerawo.
Mabata nyaya yekuvhurwa kwenyika, nemaondere enyu mungati senyika taakufanira kugadzirira iyo yatinoti nechirungu second wave yechirwere checovid-19?
I think senyika tinofanira kunge kutongogara takagadzirira second wave. Sekugadzira kwatinongoitawo zvirwere zvakawanda, ana cholera anani, tinofanira kungogara takangogadzirira. Such that kana zvakazoitika tinowanikwa tiri kuside riri nani. Second wave kuvhura kwemabhodha kunokwanisa kucontributa second wave itike, nenyaya vanhu vanenge vaakufamba. Macontrols ekumabhodha akange ari strict, uyezve chimhanyidzana nekuti vaccine iwanikwe nezvimwe zvakadaro. I think izvozvo zvinokwanisa kuzotibetsera in the long run kuti chirwere ichi second wave isaitike.
Ndachikumbirawo kumutsananguroka kune mhuri yeZimbabwe kuti patinenge tichikugadzirira second wave, vanhu pachezvavo vanofanira kuita zvinhu zvakadii?
Vanhu pachezvavo tikufanira kucontinua tichiita zvatirikuita. Nyaya yesocial distancing, nyaya yekugeza maoko, nyaya yeself-isolation kana waonekwa uchirwara, uyezve nyaya yemaquarantine yatainge tichingoita iyi inofanira kugara iripo. Izvi zvinoderedza chirwere chisatekeshere. Uyezve senyika tinofanira kugadzirira kuti tive tine mibhedha yakakwana muzvipatara, vashandi varimo vachishanda zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Tinotenda Simemeza, vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Halo tete, maswera sei. Ndoda kutaura pamusoro pe zviri kuitika kuvhurwa kwaitwa zvikoro. Zvinhu zvakatiomera. Isusu kuchikoro kwekurudzidza vana vedu, headmaster ari kutengesa maski nedollar US. Tisu taakutomupa mari, wakutoona mari kubva kunesu. Yeti padollar US tirikwanisa kuti titenge mamaski edu 4. Kuna headmaster tirikutenga maski 1 dollar. Apa akabva atirambira kuti titenge mamaski kuoutside. Watizvoni tinoda kutinge tine mamaski akafanana nevamwe zvikoro chese tinge tine mamaski akafanana. Saka zviri kutirwadza kuti zviri kuita headmaster waku zviri kutirwadza singaiti. Wana pamwe mubereki unongo ine vana 3 kana 4 pachikoro. Hatikwanisi kuti ndibudise $3 kutenga mamaski 3. Yeti mwana uri grade 7 hagoni kunge achishandisa maski 1. Unonga ari supposed kuti atite kushandisa mamaski anga ine mamaski 5 pamwana achichinjanisa achibva ku achipanobva kuchikoro toigeza tonanika echitora imwe tichingodaro. Saka headmaster uri kutiomesera nezvaari kuita. School fees dzakwira dzakuita ma$25. Isusu tiri kutambira mari in RTGS. Hatisi kukwanisa kuti tibhadhare $25 iyoyo. Hakuna kwetiona kumamisha. Hatitona wei yekuti tikwanise kuona maUS ari kutaurwa. Saka kuvhurwa kwaita zvikoro kwatomera zvisingaiti. Apa vana havasati vane ruzivo rwakakwana nenyaya ye COVID-19. Tatirikukumbira kuti pari kuvhurwa zvikoro vana ngavange vari kudzidziswa kukosha kunoitwa kukosha kwekugeza maoko, social distance nekupfeka mamaski. Tinoti dai zvaibvira vakuru vezvikoro tinzwisisewo ipopo apo kuti imimi muri kuti murubhadharisa vabereki mari $25, but imimi muri kutambira mari in RTGS. Saka ipopo apo hatichati zvinzwisisiba. Ndini Christine Dziwema kwaRusape.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@viewinews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.